Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kumanikaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kumanikaland. Kambani yemetalon gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato RMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManikaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManikaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. VaMonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Parizvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vaMonzora nemumwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaiita kusvika parizvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManikaland tabata vaMafume.
Tiri muManikaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona purezidendi wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire, nunzva tunzva nenzira time dziripovo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni, tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounce anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tiri kuita Congress yedu, anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechifaifa, hatingapfuuri gore rechifaifa tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichangokusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare, handisi kuti nhengo yedu, nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakavasiyirwa navamoge mutsvangirai.
Mutauriri weMDC Pajacob Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yegukura hundi, asi vasingakumbiriri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzi vanofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei anogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZanu PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo uyoyo weZanu PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa. Asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizotaya wakataka pandiwo kure. Saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzegukura hundi. Semaonero enyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakamboitwa kunana South Africa, zvaya zvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa. Vanobuda pachena, vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima misodzi, vasvimawo asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakombanzetewe, vokombanzetewa misodzi yopukutwa, nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izva pakuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori mbazi rezo kuburiswa kumashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende ye China irikuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Muguzeya nezvimamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon Maguta.
Ya kwakanaya chaizvo kwese kwana richiti kwana mutongo ndanditaura neshamwari dzangu dziriko motikari dzacho irikufamba bhozi kwakwabva kugredi kune madhaka asingaiti vaswera vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredi anga avhura mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumasuri saka nhasi muno mungangu dzatosvera dzigadzira panonzi pacountry club pane bridge rakatorwawo ipapo kumberi uko pane panonzi pagridge dzausvika kuchato ndazova kuti papa ari kusotwa amene kuna na skyline nekuti skyline ndazova kuti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii
tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei
panhau yemvura tinoramba takaisimbirira pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara treated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzigubhu tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but not ten because ukapa munhu 5 liters aungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guard akati wandei nematablets ekutsika mvura because nyaya yemvura ichingori burning issue hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndova machidzokora old location nemedium vanhu vari kungochera mvura mumarwizi vachimwavega saka pane nyaya then zvokupfeka zviri kuuya but distribution yacho haisi kufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvitarai mungu vanongokandirwa munhu edha utora 1 cm waishaya wozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsetwa masango umwe akatora ovhasaizi yaasingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichidhoverwa munhu anopuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta achingotora nezvaasingade ozoti amunzira orasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chaichai vanokwana chikukwa vakasvika uno kuod 16 the travel more than 25 km kune vakauya achitaura kuti tiri kufa nenzaro hakuna chati chauya vakangohora kangu zvaidonhedzwa nendege unfortunately wakazonaya mvura yakati wandeisera nezuru nanezuru saka hakuchafambikiwo zvako
vapadon Maguta mugari wekungangu kuchipinge East vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza neposwe painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu.
Vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati, vanhu hapana chatingashora. Tinoshora mbavha, vanobava havatovashora, vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaendeenda mangu kumba kwangu izvo tinoti pasi nazvo. Asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo, makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizimisi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru, izvo tinofara nazvo chaizvo. Kubvira kune vekuchina vari kubatsira kuvaka mabridji, vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori, izvo tinozvitenda. Vechiuto nemamwe mavolunteers, macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindura nedambudziko. Aiwa tinozvitenda nokuzvikudza. Aiwa izvozvo izvo tinozvigamuchira chaizvo. Mapathologists, mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isusu university tinogona kudai vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement. Vamwewo vekunananasi ndo vari kuita zvedna and so on. Vese ivavo tinozvigamuchira, tinotenda. Vanhu vari kushanda zveshuwa, vanhu vari kushanda zvemene mene, asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki. Asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki.
Mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita?
Vati vane kanguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko, ndofunga tanga kuti ndo rimwe rapfuura ndobva vakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabridji. Munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve, vanongoti bhabhabhabhabhabha zvatopera kana zvinongoita mujuru pachuro zviya, ndo maitiro avanoita. Saka izvozvo tinozvikudza chaizvo.
Munyori mubatsi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vari parunare muHarare. Bepanhau reSunday Times rekuSouth Africa rinoti mukuru wekambani yeMetalon Gold Vamzi Kumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodi muZimbabwe anoti Mazowe, Shamva neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ. Iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigere?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vanovaretrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa, vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti vanozoenda kumapension kunodrowa mari vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual, vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku. Taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati zvabhadharwa.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatunopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhurongo uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna, vari munyika haisi kubatika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chevechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Kwa tunaziwa kutuwa echidiki, wakara wakasikuwa waini simba raka wanda, rekushanda, nerekuita, sikuwa wanita nisimba nalo. Kaka nawe kutuwa ninga wasila basara waru kuhita, rima zewa paivo kutuwa zungono tuwa kakuda kususoro za niku sinyara za mu nawe kutuwa zino dada. Inji zino la yuzo zino konzirezwa, nima miriro nika yedu, katata mamiru raka nika panyaze ufumi, mwana uchiko akapeza chikoro, anu gona kukara 10, 15, 20 years, asina anambutira, ashanda ni nawe kutuwa, akuna mabasa, akuna shukija. Inji zini zine zokonzirezwa kwa chidiki, yevani wasina shukita wakufira wakumbuwa na washitora zine daka.
Pari zino, zina zina kumira zakanaka. Sezo chidiki wa kuchema chema wachiti mabasa mnika hakuna. Uyeze marima banga hakuna. Chiti uzae wakuti, waru kuiwa na kupi kumari.
Mari ya kutenga zidi ya kamika, hizi mari ya kambuwa ndeli kina sere tawaranezwa. Ile kutisa wani itale chidiki, wani osangana, wogeza mota, wokumbira kana kupoisha busu mumastira choumu, kana kutengesa za wani tengesa kana kutaka marimi zira zipi. Wonga nza mari, wari po 4, 5, kutilese wabada nji, watenu kapudiri, kamuchote wani kapudiri kako. Haisi nyayo kutimari nebiwa ipape mari ya kawani.
Taka mbo wana mkana kukurukura ni wechidiki we masangano aka nangana ni kubatira wechidiki mnyeka pa msoro penya airi mgango nasi. Iwo wanoti wechidiki we kumaruzeva kumaruoko waru kupiwa mabasa ekuno tengesa zvinodhaka. Pa wano batuwa ni mapurisa wano sungwa ndiyo asi wano pa mabasa ava sungwe. Ti uze uo maundrengi pa msoro penya airi.
Icho kwa adicha isho kutuzini zinyeto ikika mnaranda tunatino kaya. Asi chatino fana na kuitanga tachereke za teka kwa mcheku. Izi azimu kwenye mwenye uwe sewe karango fana na waminani nangu muka pamba pake ufunga kuda kuenda kuna chera zineta na udawe njikundika. Zini zinyeto kwa mwenye wakuri wa notere nikitwa mnaranda. Zoba na wanuwea ni zini zineta kamisa. Zine suko chaka lechiliki wano dara mnaranda wanezewana ni wakumana mnaranda kutuwa wapu kutuwa kenye. Nena uwe kutuwa wakumana waninga wasila zekuta. Uyeze wani mwaseda ukutaka mari nukua nukura na kutu wararani wani tobi mawe kutila tere zineta ya kazi kutu watendisi kato kosha nukuburu urimende kana yoze shani samtieno mapurisa osunga asunge wacho kwa shirikupa ane sunga ala wazibati kitu kwa wachirikupa sinola yoze zinesia wale warikuunza zineta ya kamunara onda kutu warandi wachuunza nekutu wani ngawai ni mari yokubata ala pamochete ni yokupati yoko mune kana wabati
nema wondrenyu urimende inofandro kuite kubatira wechidiki hawa
kakitakaura zisa zirongwa kutawira zacho zala inazi pane banga rawaka itarewe chidiki nekutera mari sambu zikurume iti kwane urumende ili mbele kuti banga ili rinoze kesera la kushandi kanya zeponi kutikitile chidiki la wani mari jinawa ili jinishino kwa zirika dambu zide nepika la mshara neze nyawele chidiki atina taiti za tine tarika tuto pale chidiki zese se mwana wese we Zimbabwe anewa iya aneko zire kicha mabizi mwaki lari mocha zi wanawe chidiku mwane tuma business ideas kwa mocha kanaka kukuti waka wana ruba sirene mari kana nechi vanogona kutiita tinabvezi kwavo vakatitanga vakatozopetera vakutora vamwe vanhu vebasa asi kuti hurumende yedu manje aizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dziri kuita nematendero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu, mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa, muri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa. Nhasi tanga tina vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Katisanganei padande mtande apo pa Twitter uyezve pa Instagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonerenyu pamusoro penyaya yatati chikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Uye vateriri musa kanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupa chirongwa che Live Talk. Musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zve Live Talk pano pa Studio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi, tati regai timbokupei hurukuro yatakaita na baba Charles Charamba.
Utauya one moyo yenyo, utauya kusonge. Utauya kusonge. Utauya kusonge na baba. Utauya kusonge.
mazuano ndofunga munoona upenyu huriko ndewe madamba refu asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mupo 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwanetsarangu vakazvininipisa vakaziya zvakaipa vakatsvaka chiso changu vakana mata ipapo ndiri kudenga chanzva kuchema kwavo chapodza nyika yavo ichavaregerera chapodza nyika yavo ichavaregerera
pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
ehe dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi saka dziyo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo
kuona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy iri muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindastry yekuimbai
tiri kuedzawo kungokuimburesa zviripo zvakafanana nezvedande mutande izvi zveintaneti netekinoloji dziriko asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable in my clients. In this part of the world, we still have a clientele that is driving motors in Obaku, Japan. In the Dacho, the Nenga Zidida Masidi. Vajinji, one of Fungakuti Kavauza, put Masidi, actually Kosha, one of Fungakuti Takasari Rida, at Nagumbo Sari Rida. But what no Bikira music, they are no Fanera Kutuza, Uti. Kumpa music iri pai saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra kosei musiri kuita zvinoita vamwe aiwa ka anoteerera music yedu haasati aita zvinoita vamwe zvacho izvozvo achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform but piracy kabande kacho kanodawo zvemaCD yes it is destroying the hopes of many musicians
tombowo tarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa
musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidzanawo limelight nemimwe misambo inenge ichimuka ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know, Zim dancehall. Kana chino chichiuya, chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika, tinombopawo attention kwaari. But gospel music, though music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Ropa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka, ichange iri pano. And yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba charamba vachitaura nezvemimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nasi. Aiwa vateereri sezvo nguva yedu yapera regai tikusiyei muchinzwa nhau dzeIzindebele naChris Gande. Ini ndini Blessing Zulu.
soku isikadu